Vapicha kana kutipiki chundu vanozviti ndivo vachiri mambo chundu akasarudzwa nemasvikiro edzinza ravo vanoti vakarohwa zvakaipisisa namambo abeombasera nemachinda avo masvondo maviri adarika. Vapiki chundu vanoti vairohwa vachinzi vape mambo chundu midziyo yechivanhu yeumambo hwedzinza rekwachundu.
22-5 Maxensen andika ndeneni kushraini shraini yedu kunogara zvinhu zvemadzimambo. Ndichingosvika kuya ndaingorohwa-rohwa nevacho vangauya navo vana henu iye mbasera ngaripo ndaitoti rovai munhu titore zvinhu rovai tiende handidopedzerwa nguva ndobva ndanzi ba apa.
Vanoti vakatorerwa umambo hwavo namambo chundu muna 2012 vachishanda nevaimbo vegurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemudzviti wedunhu rehurungwe vaHebert Chirau. Vanoti kusvika pari zvino nyaya yavakakwidza kudare guru kana kuti High Court muna 2013 vachipikisa kutorerwa ushe uku haisati yanzwikwa. Makakatanwa eumambo pakati pevaviri ava akatanga muna 2012 apo vambasira vakagadzwa samambo chundu uchibva kubva kuna vapiki chundu avo vanonzi vainge vakafanobata chigaro kubva muna 2008 pakashaya baba vavo vaWilson Chundu avo vaiva ndivo mambo. Asi pakazogadzwa mambo chaiye muna 2012 vapiki chundu vanonzi vakarambira midziyo yechivanhu inopihwa anenge ave mambo inosanganisira ndoro yeushe, tsvimbo, machira nezvimwe. Muna 2013 vakatombosungwa vachipomerwa mhosva yekuzviita mambo mushure mekunge vawanikwa nemapurisa vakapfeka hanzu dzeumambo. Vakazomiswa pamberi pedare mukaroi vakawanikwa vaine mhosva nemutongi amai Nyaradzoringisai avo vakapa mutongo wekuti vapiki chundu vasvitse nhumbi dzeushe dzose kuna mudzviti wehurungwe vachirawo. Izvi zvinonzi hazvina kuvafadza zvakaita kuti vazoendesa vambasera avo vakanga vachangobva kugadzwa samambo chundu vaiva gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaChombo pamwe nevaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe kudare repamusoro reHigh Court vachiti vainge vatorerwa umambo hwavo zvisiri pamutemo. Ndiyo nyaya yavari kuti haisati yapiwa mutongo kusvika nhasi. Mambo chundu vakagadzwa umambo vakapiwa hanzu dzeushe dzechirungu nehurumende muna 2012 midziyo yechivanhu inopiwa mambo nemasvikiro ekwachundu yakaramba iina vapiki chundu. Midziyo iyi ndiyo inonzi yakazotorwa nechisimba panonzi pakarohwa vapiki chundu. Zvinhu zvakatorwa zveumambo hwedzinza rekwachundu zvinosanganisira tsvimbo nechuma zvegoridhe, nyanga mbiri dzenzou, hari yemachira izvo zvinopiwa nemasvikiro. Asi mambo chundu vanoti vakangotora midziyo yeumambo hwedzinza rekwachundu yavaifanirwa kunge vainayo chete.
Chidiko chakaitika chekuti takatora zvinhu zvechivanhu kumba kwapinja zvaane makore futi 2012 ndapinda paumambo iye aizvirambira ndisaizvirambire chii ishari zvinoroteta mambo wega wega anenge ari substandis anenge apinda ndiye anogara nezvinhu zvoi zvamambo zvakabva kugova saka iye ari fo airambira hatizvivedi kuti azvirambire chii vakuru vese ndobva vati ngazvichitorwa zviende saka ndaandina vatanotora zvinhu pachivanhu iye ndianga akabata demo akatotema svikiro nedemo paruoko.
Mambo chundu vanoti vapiki chundu vari kungoda kunetsa panyaya yavanoziva kuti imba yavo yakagara umambo kuburikidza nababa vavo vakafa pavakazopinda vachiti zvizhinji titaure namudzviti wehurungwe vaAndrew Tizora. Mutauri wemapurisa mudunhu remashonaland west Inspector Margaret Chitove vanoti vachiri kuferefeta nyaya yekurohwa kwavapiki chundu iyi. Mudzviti wenzvimbo yehurungwe vaTizora vanoti vanogadza munhu umambo vachiwirirana nemhuri dzeumambo sezvakaitika kwachundu. Izvi zvinotsigirwa nemukuru wemadzishe mudunhu remashonaland west vaPeter Pasipamire vanozivikanwa samambo Ngezi avo vanoti vanogadza madzimambo vachitevedzera tsika yeushe hwenzvimbo.
chino chino zetuwa ni wangu chino wangu chao wangu wani tika umambo mwana umu one tika zao taka zina itika nina kuti kana utaine tika zao zirugure shika waka kumbira waya nandisha anduni panikia zaipa waka waya pandiri nika watimu raitamba mwenye natamba imu mwenta kumini shika kurumendo kutila duwa zogudi kana kuri kuti tirikuya kuzogara nemipasina mambo chundu totsaka mamwe mambo kuti tigadzire gakava riripo vabatanisirano vamuchini
nakukwanisa kunzwa kumutevedzeri weguru kuutare zvematunhu amai mari yenchombo kunyange vanga vachivimbisa kutaura nesu nezvenyaya dzeumambo dziri kunetsa munyika asi vakambotaurira zvavo Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti vana muzviti vavo vanotevedzera urongwa hwemhuri dzeushe uhwo hunosiyana nzvimbo nenzvimbo. Mumwe mugari wekukaruru pasi pamambo Chundu vaCleopas Ndemera vanoti kunetsana kwemhuri dzeumambo kunokonzeresa matambudziko mudunhu pamwe nekuwirwa nenjodzi dzakafanana nekuurayiwa kwevanhu nemhuka zvisinganzwisisike pamwe nekusanaya zvakanaka kwemvura.
Usiri hwenyu ukaita zvokuzviringa munzvimbo imomo hamugari ani makari mumaonagona zvaanoshoma mumwe kana kutemwa nenyoka nekuti hauna dare riri kuturwa karo zvinoraiti dzikadzirwa nguva zvirimwa zvenyu zvamunorima hazvinyatsobereka.
Zvinonzi mhuri yekwaChundu iyo yakabva nekuZambia haina munhu anombofanobata matomo eumambo kana mambo anenge agadzwa afa. Vanongosarudza mambo achatevera panenge pafa mambo ipapo. Asi izvi zvinopikiswa namambo Chundu vaAbel Mbasera avo vanomira nevekuti vapicha Chundu vakanga vakangofanobata matomu chete kwemakore mana kubva zvashaya baba vavo. Mhuri dzakawanda munyika dzinonzi dzapesaniswa nemakakatanwa ekurwira umambo vamwe vachitosvika pakubatanirana mapfumo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.